Vashitaura parufuru wamai vemudzimai wavo nezuro vamugabe vakati vari kutambira kusarudzwa kwakaitwa vamunangagwa semutungamiriri wenyika musarudzo dzemusi wa30 chikunguru idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Vamugabe vakakurudzira kuti vemapato anopikisa vabvumidzwe kuita misangano yavo pasina anovavhiringidza. Vamugabe vakati yave nguva yekuti munhu wese achitsigira hurumende iripo pari zvino sezvo sarudzo dzakapfuura. Vashitaurawo parufu urwu amai Grace Mugabe vakatenda vamunangagwa nekuvabhadharira ndege yakavatakura kubva kuSingapore kuuya kuHarare kuti vazochema amai vavo. Amai Mugabe vakatiwo vachanamatira vamunangagwa nekune rumwe rutivi, vamugabe vachiti utongi hwavamunangagwa hwakanatsurudzwa nekukunda kwavakaita musarudzo dzemusi wa30 chikunguru zvichitevera kupinda panyanga kwavakaita mushure mekupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati hapana chinovakatyamadza nemashoko avamugabe nemudzimai wavo sezvo vamugabe vagara vari bhandi nebhurugwa navamunangagwa. Kunyange hazvo vakazonyandurana pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa.
Kudondoma mwe zvinositaukwa kuti vamugabe navamunangagwa munhu mumwe chete, mucheka umwe chete wehebhe wadimburwa ukasoniswa mashata akasiyana, asi padzinde pavanoyamwa ndo pamwe chete. Vanoyamwa padzinde rekuwirirana kuti kudzvanyirira vanhu hakuna kuchakanyanyoshatira. Vanoyamwa padzinde remakaro rekubvuma kofunga kubvuta upfumi kuti vazvidyire ivo. Ndosaka maiona mai Mugabe vairatidza kufara zvisingabviri kuti vakwira ndege isati yambokwigwa nevamwe, vachiona seiyo ndo kunaka kwavamunangagwa. Kunaka kwavanoona iko kuri mundarama, kunaka kwavanoona kuri muupfumi. Havanei nekunakira kunaka kwezvinhu kwejekerere kwekuti vanhu vose vadye, vanhu vese vaende kuzvikoro, vanhu vese varapwe muzvipatara, asiwo kana matumba avo aguta zvavo zvinge zvaita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti mashoko amai Mugabe anoratidzawo kufara nezvakaitwa navamunangagwa zvekuvatsvagira ndege.
Mashoko anoratidza kuti munhu akafarira zvakaitwa navamunangagwa. Sezvamunoziva zvese, mumatongerwo enyika muna maenemies anogara nokusingapere, saka zvinongotiratidza kuti vanenge vari kutraya nepavanogona kuti vadzokere vabatane nemhuri iri kutonga pari zvino. Kunyangowo nemashoko futi yaivo vamugabe pachavo anongoratidza kuti munhu ari kuona kuti zvaaitarisira hazvisirizvo zvakazoitika, saka vari kuda kutraya kudzoka kuti vabatane nemhuri iri kutonga pari zvino. Asi hationi ruri rudo chairo zvazvo, hazvinhu zvokuti panenge pane maintrest avo semunhu aimbova mutungamiri wenyika anenge vachida kuti aprotektwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira zvakare vaVivid Gwede vanoti kutsigira kwakaitwa zvakabuda musarudzo navamugabe kunoratidza kuti vamugabe munhu ari kutsvaga kuchengetedzwa navamunangagwa. Vagwede vatiwo vamugabe havasi zvakare munhu angateererwa panyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzose dzavakaita dzaive sarudzo dzisiri pachena.
Bhaibheri rekuti sarudzo dzinofanira kufamba sei hariwanikwi manzwi yavamugabe nemudzimai wavo, rinowanika mubumbiro redemutemo. Ndo rinotaura kuti zvakaitwa musarudzo zvanga zvakanaka here kana kuti zvava zvisina kunaka. Takaona kuti pane zvinhu zvisina kunyatsofamba zvakanaka musarudzo. Ivo vamugabe pachavo vaitombobirirawo sarudzo, saka haasi munhu wekuti tingati tingavimba naye pane zvaanenge achitaura. Vari kungotaura chete nenyaya yekuti ivo vanotya kumbunyikidzwa nehurumende iripo, vari kutsvaga kuchengetwa nehurumende iripo yavamunangagwa. Vari kuda kuti mhuri yavo ramangwana ravo risange richityisa nenyaya yekuti takanzwa kuti vamunangagwa vari kuti vada kuvatorera mamwe mapuraza avainawo akawanda. Saka mashoko ekuti vanyengetedze mutungamiri aripo kuti mhuri yavo isange ichitorwa zvinhu zvakaita seizvozvo izvo, mhuri yavo inge ichirarama zvakanaka. Takaona vamugabe zvikuru vachirumbidza nemudzimai wavo ndege yavakakwidzwa yavaiti yakasvonaka, asi vana vezimbabwe vachitambura. Hazvi zvinhu zvatingati zviine chokuita nesu. Mashoko avamugabe ane chokuita navo ivo nemhuri yavo nekuti upenyu hwavo hungafamba sei.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. VaChamisa vanoti bato ravo riri mubishi kubvunza vatsigiri varo kuti votora gwara ripi sebato zvichitevera kusafamba zvakanaka kwavanoti kwakaita sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.